tiri kuona sokuti nhau dzechikafu mugore rino dzinenge dziri nani tichitarisa patanga tiri gore rapera apo vanhu zviuru zvaive nezhara. Kunyangwe zvazvo ongororo yatinosiita nehurumende igere kubuda, pane zvatiri kutarisa tichiona tiri kuona sokuti vanhu vakakohwa vazhinji vakaibvisa vangangoda rubetsero rwedu vangangova nezhara gore rino. Uwandu hwavanhu vacho hunenge hwakaderera.
Mungava nenhamba here huwandu ihwohwo kana kuti ndo zvamuri kuti muchakamirira kubva muongororo?
Nhamba inozowanikwa kubva mutsvakurudzo iri kuitwa iyoyo.
Zvii zvamuri kuita iye zvino seWFP?
Tine chirongwa chatinoti Tusu Food for Assets. Chichi chirongwa chatinoenda kunzvimbo dziya dzatatingobetsera panguva yezhara totarisa isusu kuti zvataramba tichingouya kuno zvazvakadii kuti tichibetsera vanhu kuti vabude muzhara. Saka mumaruva imomo matatigara tichienda tiri kubetsera vanhu nechikafu chokuti vavake zvinhu zvingangovabatsira, zvinhu zvinoita samairigesheni, zvinhu zvinoita kuti mangwana vave neupenyu hwavanozviraramira voga. Svondo rapera ndaitovawo kumasvingo kwandakaona vanhu vatiri kubetsera kugadzira mafish pond vakutokohwa hove vachitotengesa vachitorarama zvakanaka kutopora kumasvingo. Zve tine chimwe chirongwa chinonzi health and nutrition chinobatsira vanhu vanorwara, vana vatingati vanenge vakaondoroka nechikafu. Ichi chirongwa chatinoita kuburikidza nezvipatara pamwe namaNGO ende tinochiita gore rose hatimbomiri kubetsera vanhu.
Zvii zvimhingamupinyi zvamuri kutarisana nazvo pari zvino?
Tikangoti chimhingamupinyi chikuru idambudziko remari. Musangano wedu weWFP unorarama nekupiwa nehurumende mari, hurumende dzakapfuma, madhona. Madhona anotibetsera zvakanyanya, asi pari manje tiri kuona sekuti kunyange namadhona acho iwayo anogona kuva aremerwa nokuda kwokuti ari kubetserawo zvekune dzimwe nyika.